Mangwana nakanaka atereri tinosangana zvakare mangwana neanhasi uri musi wemuvhuro ndira 13/2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi pafacebook page yedu yevoa shona ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi Chiremba Peter Magombei vanosiya utungamiri hwesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association.
Panyaya inyaya kuwanikwa kwekuwedzera mukana wekuwana dzidzo yakanaka kwevana vechikoro tichange tichipusha kuti pairodziswe yatinoti education equalization fund iyo inoita kuti pavakwe zvimwe zvikoro kubridge gap reover 2000 schools imo muzimbabwe
rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti rine zvirongwa zvarinoda zadzikisa mukati memakore mashanu ari kutevera semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc mutungamiri wesangano ravana chiremba vemuzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr Peter Magombei vakazivisa nezuro kuti vakanga vave kuzosiya chigaro chavo kubva musi wa24 mwedzi uno nezvikonzero zvavakati zvakanangana neupenyu hwavo Dr Magombei vakabuda munyika muna gunyana vachienda kuSouth Africa kunorapiwa zvichitevera kupambwa kwavainzi vakaitwa uye kushungurudzwa nevanhu vasina kuzivikanwa kuti ndivanani asi vanofungidzirwa kuti vasori izvi zvakauya panguva iyo vana chiremba vemuzvipatara zvehurumende vakanga vatangawo kuramwa mabasa mumwedzi mumwe chetewo vachida kuti hurumende iwedzere mihoro yavo pamwe nokugadzirisa zvikwanisiro muzvipatara vana chiremba ava vachiri pakuramwa mabasa uko kwadarika mwedzi mina asi hapana chati chaitwa nehurumende kugadzirisa nyaya iyi vakafanobata chigaro chemunyori wesangano ravana chiremba iri Dr Tawanda zvakada vaudza Jonga Kandemiri westudio 7 kuti vakatambira kusiya basa kwaDr Magombei uku kunyange hazvo risiri danho ravakange vachifungira
tsamba yatakareceiva kubva kuna Dr Magombei neemail vachitiwo vanga vafunga kusiya chigaro chekuva mutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association vachitendawo machiremba nesapoti yavakavaratidza vachingokurudzirawo kuti machiremba aramba akashinga yatingatiyo kuadvocata for good conditions of service kuti nzvimbo dzatoshandira dzinge dzakanaka nekutiwo machiremba avanika achiwana muripo rinani vakangokurudzira machiremba kuti varambe vachipfuurira mberi nebasa kunyange havo iyo vafunga kuinda vamutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association danho ravakatora ivo vega vakaona zvakakodzera tisingazive kuti takavasvika pakutora danho iroro
tiri kuona kuti vari kuti vachapedzisira kunge vari nhengo yesangano iri musi wa24 ndira unove mwedzi uno imi muri kutambira sei danho ravo rekusiya basa iri
isu semumwe aimbobata pamwe chete navo tingati danho ratatingati ratirwadza asi kuti basa range rakareruka iye Dr Magombei varipo vane ushingi vachitungamira machiremba asi nekuda kwekuti bato reZimbabwe Hospital Doctors vakangogara riripo zvikava zvichangogara riripo saka kusiya kwavo vamwewo vanenge vachikwanisa vanopfuurira mberi asi vatongopfuurira mberi asi tinongotenda nekuti iyo pavakabata vakarwisa vakabata basa rorufani vanguva yavanga vari mutungamiri ende danho zvakadzidziwa nematiremba vemashini kuti atiisa magombei avakamiramira kana pari pavo kwetinga tikwatifokita kuti machiremba anga achiwanawo mari inopinga nyangwe azvo vazofunga kutora danho aziva kuti nedhiswa zvetu vachadzoka here kana tisaitika asi panguva yavanga vari president vakabata basa rakanaka ende basa rorufani.
Matimi vakatumira tsamba iyi netsamba mbozha neemail vakataura here kuti vanyora vari kupi?
Vaingotiwo vari kusouth africa uko ndokwanga vangori mazuva ese vakaenda ikoko ndokupesera kunzokatavangoa navo mukutaura kwatinoita vanongotiwo vari kusouth africa.
Panyaya yezvichemo zvavana chiremba zvaita kuti vange vasati vadzokera kumabasa tinoona kuti wamwedzi wechina uno kana kutodarika mwedzi mina, pane zviri kufamba here panhaurirano nehurumende?
Tinoa kuti nhaurirano dzavanhu dzakapedzisira kuitwa mugore rapfuura rakatabuda kubva gore rinotangi hapana nhaurirano dzaitwa ende nhaurirano dzinogona kunge dziitwa saka angoona dzichipostpondwa dzichipostpondwa dzisingazivi kuti dzichazosvika pakutwa rini saka tinangoti panyaya yemucapacitation yatina chiremba hapana chatichachinja kubvira zvazvainguve mwedzi mina yapfuura zvatowedzera kuoma.
Vakafanobata chigaro chemunyori wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Tawanda Zvakada vari parunhare muHarare neStudio 7. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti Congress yaro ichangoitwa mugweru yakabvumirana kuti mumakore mashanu ari kuuya sangano ravo richange richitarisa nekuita zvinhu zvitatu. Mutungamiriri wesangano iri vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti pane zvakabvumiranwa zvimwe zvikuru zvavachange vachiita zvinoshanganisa kuwedzera kwekubatsira vana vechikoro vanonetseka uye kurwira kodzero dzevarayiridzi. VaMasaraure vati sangano ravo richatarisisa mamiriro nemashandiro aro chinangwa chiri chokurivandudza kuti rikwanise kushanda pamwe chete namamwe masangano anorwira kodzero dzavashandi. Tabata vaMasaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Mumakore mashanu anotevera tichange takatarisana nezvinhu zvitatu. Chekutanga tichatarisana nenyaya yekuwedzera kuwanikwa mukana wokudzidza nevana vezvikoro vanotambura. Chechipiri tichange tichitarisa panyaya yelabor justice yemawekers ari kushanda achiita kuti nyika inei ibudirire. Chechitatu tichazvinge tichitarisawo zvemukati negungano redu reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kuti risimukire rikwanise kunyanyosevisa mamembers aro.
Ko muzvikoro chii chezvedzidzo zvamuri kuzoita?
Panyaya yenyaya yekuwanikwa kwemukwedzera mukana wekuwana dzidzo yakanaka kwevana vechikoro tichange tichipusha kuti paipurojekiti yatinoti Education Equalization Fund iyo inoita kuti pavakwe zvimwe zvikoro kubridja gap reover 2000 schools dzisimo muZimbabwe. Tichange tichirwisawo zvakare kuti mari iyoyo kana yavepo idevelope infrastructure kumarural areas kune vana vari kudzidzira pasi pemiti, kune vana vari kushaya chekudya vachienda kuzvikoro, kune vana vasingaende kuzvikoro kana kushinaya nenyaya yekuti hapana kwekudzidzira nenyaya yekuti bridge rakaenda. Saka Education Equalization Fund ichange ichibatsira izvozvo ichizobuditsa zveimwe homwe yekupa vatisha vemaruwa mari yakati wandei yekuti vafarire kushanda kunzvimbo idzodzo. Saka tichange tichizobatana nemaparents panyaya yekuwanikwa kuwedzerwa kumukana wekudzidza paparents teacher association yatakavarura patanga tiri kucongress yedu yekuti maticha nevabereki vaise musoro pamwe chete vachisumudzira zvikoro zvavo vachiadvisa maSDA anga agara ariko. chechi paradiri panya ile bajati zvatichange tichiita ndezvekutarisa kuti mitemo yose inoita zvekushanda kwedu ienderane nesection 65 yeconstitution yeZimbabwe malabor laws yedu kusanganisira statutory instrument 141 of 1997 inotarisirana nezvekunhaurirano dzemari yakagadzira apex council neagnc kuti zvidzisiwe tigadzire macollective bargaining chambers anoenderana nesection 65 yeconstitution yedu yemuzimbabwe tipushe kuti tiwanewo mukana wekudemonstrata tisingashungurudzwe sezvozvitenderwa mubumbiro redu remutemo tichanzo ngetichitarisawo nyaya dzekuwanikwa kwemuhoro tichisundidzira kuti vanhu vawane mari inotenga mari inodya saka tichange tichiita noita kuti vadye maprotest akasiyana siyana kuti zvinhu izvi zvikwanise kurealiza
iro sangano renyu munogutsikana naro here kana kuti pane zvamuri kuronga kuita naro
kana pati kutarisa zvemukati meunion yedu tiri kutarisira kuti panosvika the next 5 years amalgamated rural teachers union of zimbabwe ichange yakuwanikwa pese pese muzimbabwe ichange yakuwanikwa mudistrict rega rega muconstituency yega yega tiri kutarisirawo kuti mamembers edu achange akwira congress yakazvipa target yekuti tinofanira kunge tasvika 15,000 kubva pa5,000 varipo izvezvi panokwana 20 panopera makore mashanu anotevera saka ndozvishuwo zvatinazvo kuti pa the next 5 years tingange taachivha nekuwedzerawo kubatana nemamwe maorganizations ane muono wakaita seedu tave afiketi yezimbabwe congress of trade union kuti tigwe hondo dzedu tiri pamwe chete sevashandi
pazvirongwa zvenyu zvese zvamataura izvi batsiro yamunotarisira kubva kuhurumende ndeipi
kana pari panyaya yekuwanikwa kwedzidzo nemunhu wese hurumende toitarisira kuti chekutanga iwedzere mari yainoisa muzvikoro asi chakanyanya kukosha ndechekuti patonzi education equalization fund yatiri kutaurai inoda kuti hurumende ndoinga togadzira homwe iyoyo ichiirana zviri transparent kuti vanhu vese vakwanisa kuwana dzidzo tinotarisirawo zvakare kuti hurumende irespecte constitution inoisunga kuti iyo ikwanise kupa basic education saka tinotarisira kuti hurumende iasume its constitutional responsibility yekupa vana vedu dzidzo vanotambura sechipiri kana tichitarisa nyaya yelabor justice hurumende yedu ngaione kuti mitemo yose inoita nezvekushanda kwedu iri kuenderana nesection 65 tarisa bato reparliamendi iri rehurumende zvakare kuti angaine malaws ese aenderane nesection 65 yeconstitution yedu kuti tikwanise kushanda zvakanaka hurumende yedu ikakwanisa kurespecta section 59 yobvisa zvimitemo zvairi kuisa zvekuda kumbunyikidza kodzero dzevanhu dzekuungana nekuratidzira inenge yatibatsira zvikuru kuti tikwanise kuijoya malabor rights edu sevashandi kana tichitarisa hurumende zvakare tiri kutarisira kuti itsigirewo zvakare nyaya yekubviswa kwezvinhu zvakaita sanaapex council neagnc zvisiri pamutemo kuti pabudwe nemacollective bargaining chambers anoita kuti nhaurirano dziitike zvakanaka saka hurumende yedu inobatsa hombe for the next 5 years yekuti tishande nayo zvakanaka tichiita kuti dzidzo yedu ibudirire upenyu hwemushandi hubudirire kuti nyika yedu ibudirirewo tikwanise kuita nhano dzakati rebei tichienda towards sustainable development goals number 4 rekuwanikwa kwedzidzo yakanaka nemunhu wose
avo vanga vari mutungamiri weatus vaobed masaraure vari parunhare kuHarare nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi mudaily news bato remdc rinoti rinoona sekuti mashurugwi anotsigirwa nevakuru vakuru mune zvematongerwo enyika muchronicle vemakombi vanonzi vava kubhadharisa vagari vecodry park mubulawayo $15 kuenda kudhorobha mushure mekunge mabhazi ezuko amiswa kushanda munzvimbo iyi pamusoro pekuipa kwakaita migwagwa bhazi rezupco raibhadharisa vanhu dhora kuenda mudhorobha Zimlive inoti vakafano bata chigaro chemukuru wechikurubi support unit vabaziri Dube vanoti mapurisa echikadzi vave kuita zvechifambi kuti vapamhidzire mari sezvo mihoro yavo iri mishoma. Vanotizve mapurisa ave kuita zvisiri pamutemo zvinosanganisira kuchera goridhe nokufambidzana nematsotsi vamwe vachitengesa tengesa. Yashika nguva muchirongwa chino yatinokoka vatereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Inini zvinoitika muZimbabwe zvinondirwadza anamari we. Zvinoita munange mabatirwadzika nemuongorwadziwa ndabarwadziwa anamari. Munanga ngwanoti anode kubve kuzororo kusokana nemunhu wekuchaina ndozvaakoshesa kuti vaitire kutorinyedze mudiro. Mudiro aichaende kushanda kunani, kunani wani vaiya nemashurubhu achinzi matemano nemabhembe achinzi anzi anhuopera. Zvino asi waana kumbotaura kana nechiroso chimwe chekuti manjurubhu ari zvemutema anhu angoramba akanyarara ichioti ndode kubve kuzororo kudzokere munhu wekuchaina. Ndinoda kuti mudiriro yacho inoshanda kunani andogurukura naye acho anhu echipere kutema nemunyika umwa. Ndine mwari wanga wopindura hangu mukati menyika yeZimbabwe ndingambaarwadzikana nezvirikuizika. Iye mwari aaoni here ngounonzi akasikana nemufananidzo wavo. Inona Munangagwa were wangaizeko mukati memwoyo wamunangagwamo. Nimwari watora hakwa nhakwa nhakweana Munangagwa wachiwenga wacho. Timboonawo kuti pakuda zvoni zvingaitika shanduko zvingachinja. Handizivi kuti Mwari wambodaro neiko. Zimbabwe yakapare mhosva yekwanhuwe.
Ini ndiri panyaya yacharumbiro yandoamba chikaka nharo kuti kwai vanhu vakaenda Munangagwa yowei vachasungwa. Imwe munozvinetsa. Lidha wevanhu ava ndiye iye wagara ari iye haachinji. Lidha wevanhu ava wanga achiti lidha kubva kare nakare achilidha vanhu vachera goridhe ndiye purezidhendi wenyika. Saka hapana chitsva chaanokwira achiudza vanhu nemacharumbiro. Ngaatonyarara nokuti haazivi. Ngaabvunze vanhu vaichera goridhe kubva kare 1992 ndo vanoziva chokwadi kuti lidha wezvinhu zvose izvozvo ndiye iyewo vanoti purezidhendi. Zvavari kubva nazvo izvokungovhara hazviperi zvemashurugwi. Vakatemwa tichatemwa kusvika tahwa kwazvo nokuti kutemwa nenguva. Ndotenda chazvo iStudio 7 munotipa zvirongwa zvakadai but varumeka is wasting for time kuti mugwe namashurugwi. Vanhu vavo vanoshandisa
vakadi vajunga kanemiri Blessing Zulu tanokawande nawe mashurugwi yashungurudze kumusoja ari kunzi awanekwa ari mumota nguo dzechiuto zviri kumbofamba sei kandi nawe mashurugwi kandi.
Pazuvai pazuvai paStudio 7 vashamariri vose veStudio 7 muri sei sei zvenyu. Tinoda kuda pakutenda nemashoko amuri kutipa zuva rimwe nerimwe, mashoko akanaka pfani. Ndoda kutaura hangu pamusoro pareverend avo vanga vachitaura pamusoro pemaprofita vanoverenga bhaibheri nevasikaverengi bhaibheri. Ipapo apo ini kune avo vasikaverengi bhaibheri ini ndinopokana navo kana vachiti bhaibheri munya, sadza rakasara zuro harichina basa. Ini handitenderani nazvo nokuti kana tichiriverenga bhaibheri vaprofita vakambovapo. Si Bhaibheri rinotiudza pachena kuti vaprofita nomurayiro zvakaitwa zvikasvika kuna Johani. Tikaverenga Rugwaro kuna Mateu chapter 11 verse 11, tikaverengazve kuna Ruka chapter 16 verse 16, inotiudza kuti murayiro navaprofita zvakanga zviripo zvikasvika kuna Johani. Saka ava kana vachitiudza kuti Bhaibheri munya uye vaprofita ivava vatiri kuona ava vambori vapi, nokuti uprofita hwakavapo hwana Isaya hwana Dhanieri hukandosvikira kuna Johani. Saka ava ndevana. Ipapo apa toda kuti kana paStudio 7 muchitaura pamusoro penhau dzezvichechi apa toda kuti pevafundisa unasa kudoma zvichaizvo chaizvo chimhiro chokuti nzwisise nyaya iko yakananga. Tatenda ndonzi Solomon Mlambo.
Studio 7, mangwana ane apo mamuka seko zvenyu mese. Aiwa isutamuka. Uri seko kuku America. Dazvangu kutaura nezvenyama bishop awai mutendi china varume vacho vachofamba nava. Ah please ngavaira nguva kana kudyira mari dzenyika vaita zvisina basa. Asi vari kana kuti vari kanganwa. Varume vavo zvinotoratidza kuti vasure kwese kwavaibva. Zvamwari chaizvo ndizvo zvinhu zvavasingachazivi kuti Mwari unoda zvipi. Vavakita zvavo zvenyama. Vanambobvira vaita zvamwari vana mutendi ngavatirege kuti nyangadza. Kana vachimutikisisi ngavarege zvechibhishopi vaite zvemapolitics. Havana chavanoziva nezvenyaya yepolitics. Ndipi nyaya vanondotaura ikokoko yayo yavanotivo yakakosha. Vana vava vanotungamira kumadzikereke nekumadzichechi. Kunge zvikoro vakasununguka maticha vachibhata. Vanotaura nyaya ipi? Chinguva vakatanga vanongoti hei tinoda kuti zvadai zvidai hei tinoda kuti zvidai zvidai. Vanova varege vati kwani varege kuchitira zvina basa munyika yeZimbabwe. Ndonyaya zvanga ndada kungotaura awa. Ndinokutendai mumastudio 7, ndinokutendai machinja. Rambai makadaro machinja, musachinja pfungwa dzenyu kunze kwokutowedzera. Ndava tigone kuurirana nenyoka mukati. Nyoka yakapinda mumba vanhu vese vanomhanya vachibuda. Saka muZimbabwe mava nenyoka. Asi mhanyirai kumachinja, ende kushanduko ndokunitwa noutsvene. Tatenda.
Makadiko pastudio 7. Vana mukoma tanonoka wande nana mukoma jonga kandemire nevamwe vandisina kutaura nemazita avo. Ini ndinofara ndiri pano paJoza. Ndoda kutaura nezvenyaya yapresident Munangarwaza. Vaitaura kuti hatifaniri kudya nyama munhu wose munyika. Mashoko apresident iwavo makazvitarisa. President vanoti hatifaniri kudya nyama. Pachinhambo chekuti vaifanira kuti munhu munomwe unofanira kunzwa zvaanoda kudya ozviwana. Munhu unofanira une kodzero yekuwana chaanoda nguva ipi zvayo, kwete kumanikidzwa kuti musadya nyama. Asizvo kune vamwe vasingatofadi muriwo zvachose. Kune vamwe vasingafaniri kudya muriwo, vanotofanira kudya nyama. Ionzi dyai muriwo. Sa president vaifanira kuti zvinhu zvichanaka muchadya nyama mukatambura nadzo. Ndo zvinoita president. Uye zvinodatara nezvenyaya yamukoma avo Gilbert Mponda. Dekuti vanhu vezanupf vaya nechokwadi samukoma Gilbert Mponda. Kezvino zvinhu zvakatonaka. Ava vano chokwadi, chikwadi chavakataura pastudio 7 ndo chandakaona kuti dei varivo purezidendi. Kezvino nyika yakatonaka. Gilbert Mponda dei varivo purezidendi wezanupf. Kezvino nyika yakatonaka, kwete vari pa.
Maswera sei, maswera sei pastudio 7 apo. Haiwa makakosha basa renyu, ngarirambe rakadaro. Iyi nyaya iri kutaurwa yemhondi dzadai kurura kumusha kuZimbabwe idzi dzemashurugwe, hongo ine chekuita nevakuru vari mubato riri kutonga reZANU-PF. Nekuti dekwa kuri kuti vanhu imhondi chete dzinongonyukawo zvadzo, dei dzakatobatwa dzikatoperera majere nowando hwadzo, asi kuti dzazviri kuti hazvichitsikwa tsikwa nekuti zviri ndezvevakuru vebato. Saka idambudziko kunyika iroro. Tinoti ivo vamunangagwa vongoti vadzoka kurivhi, vaenda kurivhi, vadzoka kurivhi. Koma vanovatevedzera havagoni here kutaura nevanyadzikani vari munyika avo? Pakungoramba vachienda vachidzoka vachienda, ngavaende zvachose. Taneta navo. Aiwa murambe makakosha, ndotendawo mazuva angu kana asvika hangu.
Manga makateerera pfungwa dzevamwe vateereri. Studio 7 inokupai mukana wekutaura zvamunofunga. Isu hatina kwatakarerekera. Munofungei? Tinokukurudzira kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001 202 465 0318, muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvatika kune dzimwe nyika. V Varwi vanopfurikidza mwero vechiMuslim vanonzi vakauraya mauto eDR Congo makumi matatu vakakuvadza mamwe makumi masere mukurwisana kwakaitika kumabvazuva kweDR Congo svondo rapfuura. Varwi vanopfurikidza mwero ava veAllied Democratic Forces vakarwisana nemauto mudunhu reNorth Kivu padyo nemuganhu neUganda. Vanhu vazhinji vakaratidzira nemusi wesvondo maguta mazhinji eIran vachishora hurumende mushure mekunge hurumende yabvuma kuti yakadonhedza ndege yeUkraine pakafa vanhu vanopfuura zana nemakumi manomwe. Vanhu muIran vave nemazuva maviri vachiratidzira vachiti mukuru wenyika Ayatollah Ali Khamenei nehurumende yavo vasiye basa. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu gumi neumwe vanonzi vafa mushure memhepo nematutu mupengo avhuvhuta nokunaya mumatunhu ari kuchamhembe kweAmerica. Vanoona mamiriro ekunze veNational Weather Service vanoti mhepo nemvura iyi zvakanyanya kubata matunhu eArkansas, Missouri, Oklahoma neTexas. Vakafa vanosanganisira mapurisa vanodzimira moto nevanoshanda mumaambulensi vakange vachiedza kubatsira vanhu vakange vapinda panjodzi nemhepo nemvura iyi. Tabata mugari wedunhu reOklahoma vatawanda munjanja kuti tinzwe zvizhinji.
Muse China ndopatakanzwa shoko rekuti muse chishanu kwangu chaita shampupuri nemvura yakasimba kwazvo. Ndingangoti zvinhu zvinhu zvakatibata tisina kugadzirira nekuti tiri munguva yechando. And weather yakadai haiwanzokuwanikwa kutozino tozoonekwa kunana April kana kunana May. Saka ndo zvakazoitikawo muse chishanu kuti kwakauya shampupuri chakasimba nemvura yanga yakasimba chaizvo imo muOklahoma munomu nemuTexas ndingati nemuArkansas nemuMissouri.
Pane vakafa here?
Pane vakashaika ndingati vanokwana vakumi. Zvinhu zvinosirisa chose nekuti vanhu vakashaika ava vamwe vacho vanga vari mapurisa kana ndingangoti mafirefighter vanga vari kuedza kubatsira vanhu vanga vapinda munyatwa yechambupuri ichi. Kwakafawo vanga vati kurei tingangoti chembere dzedu dzinenge dzaretire idzi wakatobatwawo wasina kugadzira wari mudzimba dzavo. Saka kwakafa vanhu vakati wandei imo mumastates akasiyana.
Chii chiri kuitika? Imhepo, imvura kana zvese zvakavhengana?
Zvanga zvakavhengana. Ndingati mvura yobva kwobva kwasangana nechamupupuri. Ende chinonetsa ndechekuti ichi chamupupuri ichi kana chasangana nemvura hachioneki. Chinonetsa kuona, saka munotozongoona chasvika. Endi ndo zvakaitika.
Saka pari zvino kwakamira seiko zvino?
Kwatonyarara. Ndingati kwakutoita kunga kusina kumboitika zvinhu zvakadaro. Kwa nezuro kwanga kuine chando, kwaitonhora zvisingaiti nezuro. Then nhasi kwakutoziya zvakare. Ndingati iwo muswe chishanu chamupupuri chisati chasvika ichi, muswe china tatitore matemperature zvakatokwanisa kusvika 70 degrees Fahrenheit. Iyo iri nguva yechando yekuti madegrees anowanzotambira kuma 40 degrees kuma 30 degrees Fahrenheit kuno.
Mune zvese zvakaitika izvi musati mambonzwavo henyu kuti pane chizvarwa chezimbabwe chakapindawo munjodzi nenyaya yekumira kwakaita kunze?
Zvarwa zvemuzimbabwe ndichinyanyodoma hangu nzvimbo yakaita seOklahoma neTexas neArkansas nekuti tine kubatanidzana kwakasimba. Hatisati tanzwa hedu kuti pane mumwe wedu akaafektwa nezvinhu izvi. Ndingatongoti hapana hapo akaafektwa munzvimbo iyi.
Mugari mudunhu reOklahoma vatapiwa mujanja vari parunare kuOklahoma muno muAmerica neStudio 7.
Where and this is a good thing?
Mambo diterere mweya ndisesekedze sezvo nguva yadi yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Chiremba Peter Magombei vanosiya utungamiri hwesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti rine zvirongwa zvatinoda kuzadzikisa mukati memakore mashanu ari kutevera. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wandei ndichiti mosara zvakanaka.